izvi zvamurikutaura izvi tinozvinzwa hongu zvinenge zvichitaurwa nevatsigiri vebato rinopikisa kunyanya wealliance ava vanozviti MDC alliance ivava ndo vanonyanya kutaura zvinhu zvekuti anzi president vezanupf nepresidendi wenyika vamunangagwa havana kuita sezvavaifanira kunge vakaita. Chekutanga chatofanira kunyatsotarisisa, tinotarisa hatinoti maprojects anovandudza upfumi hwenyika. Tikatarisa ari madhamu enyika, kune Tokwe Mukosi, kwoita Maruva Nyati Dam, kwoita Causeway Dam, kune madhamu anosvika iwo almost 20, Gwai Shangani Dam, Zambezi Water Project. Zvinhu zvaiitwa over the last 3 years nemutungamiri wenyika nehurumende yezanu pf, zvinhu zvinogadzisa upfumi hwenyika. Takatarisa kumasvingo uku, kune maprojects akawanda anofanira kunge achiitwa neirrigation inobva mumvura yemutokwe Mukosi. Tikatarisa gore rino kwaitika inonzi pamba harvest pachirungu, chibage chakohwa nechikafu chakohwa gore rino chinge chakawanda kudarika for the last 40 years. Even varungu vachiri kuti vakabata minda vachizviti havaitiki, asi gore rino Zimbabwe ichakohwa kudarika makore ese wayo uchichibva muutungamiri hwavapurezidendi Mnangagwa nezanu pf. Toenda pakugadzira kweinfrastructure atingati mapower projects, kukariba uko nekuhwange mapower projects ari kuitwa. And muchaziva pakapinda vamunangagwa magetsi aishota every day, vanhu vaiwana maybe magetsi ze6 hours, asi izvozvi magetsi ari normal. Toenda pa road network, mukaona road network yezimbabwe yanga angova mapotho ega, but izvozvi kubva kubed bridge kusvika muharare, kubva muharare kuenda kuchirundu marodziwo ari kugadzirwa, and ari kugadzirwa nemakambani emuzimbabwe. Totarisa pabudget yatinoti fiscal consolidation, yekuti nyika izvozvi haisi kukwereta mari dzekunze. Tiri kushandisa our own resources, we are eating what we are killing. Zvatinge tabata zvatiita vhima tawana ndozviri kushanda. Izvozvi budget iri kuita masurpluses, uyezve totarisa maprograms akaita sevaccination programs dzecorona covid idzi. Izvozvi zimbabwe ine chirongwa chiri kuyemurwa nedzimwe nyika dzakawanda dzepasi rose kuti chirwere chiri kumanejeka, vanhu vari kunge vachipiwa vaccine yavo pachena. Chiro chingoida chete unoiwana. Zviri kuratidza kuti hurumende yakarongeka uyezve ine chido nerudo nevanhu. Ndo zvinoratidza kuti matargets anenge akaiswa ari kubatwa, ari kutodarikwa. Tichitaura nemere of last week chaiyo, IMF yakabuda ichitaura iyo kuti economy yeZimbabwe is growing around 4-5% pagore negore rino, against dzimwe nyika dzese dzinenge dzine economy dzisiri kukura at that rate. Dzimwe dziri around 2%, dzimwe ma 1%, asi Zimbabwe iri kuma 4-5%. Zvirikutaurwa neIMF neWorld Bank kuratidza kuti utungamiriri hurikutonga nyika hune direction, huri kuziva zvairi kuita.
Kanda renyu vahlachwa.
Muzikona tinaro idambudziko rekuti hatina vatungamiriri vanenge vanenge vachinzwa riri legitimate, vakabvumirwana nevanhu vese kuti ava vanhu vanga vatitungamiriri. Kana tine vanhu vakadaro hapana zvizhinji zvatinotarisira, nekuti zvavanokwanisa kuita zvinofadza vanhu vakaenda kuti vapinde vasiri ruzhinji rweZimbabwe. Totarisa zvenyaya yezveupfumi, munoona nyaya yekubiwa kwemari yenyika, upfumi hwenyika, goridhi, madiamonds, nyika haisi kuwana benefit paminerals ayo. Munozototarisa nyaya yeagriculture, command agriculture, over 3 billion mari yakashandiswa ipapo zvisina tsarukano, yakatorwa nevakomana inonzi cartel vachiita zvavanoita. Totarisa nyaya yezvemaproducts acho eagriculture, tanzwa vamwe vachitaura zvemabamba harvest. Hakuna chinonzi bamba harvest, vanhu vakazvirimira kuminda dzavo. Ini nditori murimiwo, nditori ne 5 hectares dzandinorima kumba kwangu, handina kumbopuwa mbeu nemunhu. Ndakangozvoendera mushopu ndikatenga mbeu, mwari akanaisa mvura yake tikakohwa zvatakakohwa zvacho izvozvo. kutora mari. Totarisa nyaya yezwe kutongwa kwenyika kana kutungamirwa kwenyika. Tinoona nyika ichitungamirwa nehutsinye, ichitungamirwa nekuvengana. Makaona vemachechi vachitukwa, vemachechi vachityisidzirwa, vadzidzi vachipondwa, vachivharirwa. Makaona vana vechidiki vanajwana mamombe nevamwe vake vana takudzwa ngadzore, vana haruzivishe vakawanda vachisumba vachisoma majere vachinzi havafani kunge vachiita zvavanonga vachiita. Vana fadza mahere, vana hupo wechingono, vana mukoma Job wiwa askala nevamwe vakawanda vakatambudzwa vari kutotambudzwa nekahurumende kaka kakangopinda zvemukoto. Tingataure zvevanhu vaitaura kuti hanzi taakugadzira masvingo Harare road zvazodii. Ungatora 10 years uchigadzira road 1 tinopedza rini? Makaona zvakaitika pa inclusive government paya vatsvangirai varipo vari prime minister Bulawayo, Plumtree Harare, Plumtree Forbes border road rakagadzirwa chimbi chimbi pa 12 months gore road ranga rapera rese. Saka tirikuona takaenda ku reverse, kufamba ne reverse gear.
Tinoneta opposition yedu vanopiwa mari nevanhu vekunze, atinoti ma NGO
vamuponda kanda ere kupedzisira.
Ma NGO anovapa mari kuti vashoropodze hurumende kuti vangotaure zvekutuka nekuzvitarisira pasi senyika ende nezvaitwa nehurumende. Izvozvi ndo zvinodzora nyika kumashure, nekuti unoona munhu achiita nharo kuti hakuna kuita bumper harvest. As even World Bank na IMF iri kutaura kuti no, Zimbabwe's economy is going to grow by 6%, 5-6%. Iye munhu anotaura kuti nyika yadzoka kumashure ne30%.
Peta ichirongwa chedu vashacho vayo tisaswerere kuvhi yakatiyo.
Tazozviona kuti nemhaka yevanhu vezano vazere neuhori unotyisa. Vanongofunga kuti chese chinhu chinoti unofanira kuita nenyaya yemari. Haudi mari kuti uti ndine nzara. Haudi mari kuti unzi hausi pabasa. Kuti ndoda basa, uti ndoda mari, ndipe mari, ndange ndataura kuti handisi pabasa.